Vachitaura pamhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, gweta zvakare vari nhengo yeZimbabwe Media Commission, vaChris Mike vati pachine mitemo yakawanda inokonzera kushungurudzwa kwevatapi venhau.
Tiri kuona panguva ino kuti mitemo yakati wandei yakaita sana IPA, yakaita sana POSA, yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act haisi kuenderana nezvinotaurwa nebumbiro remitemo. Izvi zvinoita kuti dzimwe nguva vatapi venhau vanoshungurudzwa mukushanda kwavanenge vachiita basa ravo.
Vatiwo kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti nepfenyuro pamwe nemapepanhau zvikuru sehurumende anofanira kushanda akazvimiririra, hurumende pamwe nezvematongerwo enyika vari kupindira mashandiro emakambani aya. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vati zvinosuwisa kuti mapepanhau nemakambani enhau akawanda ari kuvhara nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika.
Hakuzi kungorasikirwa nemabasa, asi vamwe varitochema varitozvamba vachiti kunyange zvavo vachishanda mari dzacho dzokutambira kao dzokuhora hadzisi kuuya. Saka zvinhu zviri kurwadza vatore nhau zvikurusisa izvozvo.
Pane mapepanhau akati kuti anosanganisira The Mail, Southern Eye pamwe neGemazo akavhara mukati memwedzi mishomanana yapfuura, uye asara acho ari kuderedza uwandu hwevashandi pamwe nekuderedza mihoro yavo. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese musi wa3 Chivabvu senzira yekukurudzira kuti vatori venhau vashande vasingambunyikidzwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.